Mumwe wemadzimai anorwira kodzero dzemadzimai anorarama neHIV amai Joanna Kasirori vanoti madzimai ane makore makumi mashanu nekudarika vari kubatwa nechirwere chegomarara repachibereko iro rinodhura kuti rirapwe nokudaro hurumende inofanirwa kubatsira madzimai aya.
Kana takukura kwabva chitenda bhavhu tirikubatwa nezvirwere izvozvo ende tirikukumbira kuti tirarame tibatsirwe and vakawanda vacho vachakwanisi kuenda kumabasa vachakwanisi kuzviriritira most of them vatoma widows.
Amai Kasirori vanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Munangagwa vanofanirwa kupindira padambudziko iri sezvo madzimai akawanda ari kusangana nedambudziko rechirwere ichi vachibva kumaruwa uko kwavanochengeta mhuri dzakakura.
Kukumbira kunamai vedu venyika vaonewo kuti vakadzi vararama nehuchatwana vari kubatwa necervical cancer vakwanise kurapwa mahara uye nepekugara nekuti mishonga yacho iri kudhura kozi vakawanda vacho vanobva kumaruwa vanouya vachirapwa kuparinyatwa.
Mumwe mukadzi ane gomarara repachibereko amai Martha Chibwana vekubhindura vanoti mishonga yokurapa gomarara rechibereko iri kunetsa kuwana nokuti inotengwa nemari yekunze iyo veruzhinji vasingakwanise kuwana.
Saka zviri kuti kana wasvika kuparirenyatwa uchida kurapwa uri kusangana nenyaya yekuti unopedzisira wakunzi utenge mishonga yako yekuitwa inonzi chemotherapy. Chemotherapy inodhura, inoda madrugs. Madrugs aya ari kutengwa nemaus dollars.
Amai Chibwana vanoti kuongororwa kwehutano hwemunhukadzi akura kunonetsa nokuti vazhinji vakura zvokuti havachakwanisa kuzvishandira nenyaya yokurwara.
Kunoitwa matesti akasiyana-siyana, matesti iwayo ese anenge achida kubhadharwa. Saka tiri kutaura nezvemudzimai ati kurei asisina mari yakawanda. Vazhinji vacho vanenge vari mawidows, vamwe vacho vanenge vasingaendi kumabasa.
Mumwe mudzimai amai Monica Musarurwa vekugweru vanotiwo vanosangana nedambudziko rekuti pavanenge vachirapwa mishina inofa izvo zviri kuita kuti vagare vasina kugadzikana.
Uri pakati pekurapwa mishini wafa hauchakwanisi kudzokera nokuti unenge uchingoti mangwana zvipada mishini uchadini uchaita kuzotizve wapedza uchirapiwa ipapo unogona kunzi enda unotorwa x-ray enda unotenga mapiritsi. Zvine izvozvo unenge wakuzvifambira kana mishonga yechimo chaiyo yekutaura unopota dhorobha rese reHarare uchitsvaga kwakachipa mishonga.
Mumwe wevanorwira kodzero dzemadzimai anorarama neHIV AIDS amai Tendai Westerhof avo vakava musangano idzva reZimbabwe Women Living with HIV Forum iro rinopa mukana wekuungana kwemadzimai anorarama neHIV achikurukura nhunha dzavo vanoti vari kufara kuti kwava nesangano rakadai kekutanga muZimbabwe.
Anga tisina bato rakadaro muno munyika rokuti kana madzimai anorarama neuchachiwana hweHIV vane zvinovanetsa nezvavanoshura marirano neutano hwavo pane pavanosangana. Saka ndiyo yatinoti nhanga yatagadzira kuti ndiyo ichatungamira.
Sangano reZimbabwe Women Living with HIV Forum rakaita musangano mukuru muHarare svondo rapera pamahofisi eNational AIDS Council apo madzimai anosvika makumi mana akaungana achikurukura matambudziko avari kusangana nawo muupenyu hwavo. Nyanzvi munyaya dzezvechirwere chegomarara amai Anne Nyakabau vanoti mukadzi ane gomarara anofanirwa kurapwa nenguva yakatarwa kuitira kuti mudzi wechirwere ichi uparadzwe zvachose. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti ichaita sei padambudziko riri kutaurwa nemadzimai ane chirwere chegomarara repachibereko. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vakaudza Studio 7 itaure nemunyori webazi rezveutano uyo tisina kukwanisa kubata. Ongororo yakaitwa nesangano reAvet inoti vakadzi vanodarika mazana masere ezviwo vari kurarama neHIV muZimbabwe uye gomarara repachibereko ndiro riri pamberi kuuraya vanhukadzi kudarika mamwe magomarara endudzi dzose pasi rose. Ndakamirira Studio 7 Harare ndini kiri muzamira.